Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasununguka kuenda kumasenda edanga achiedzwa kare. Vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mungadai muri mudunhu mavo, mungadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese, chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Zeki inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa ehumoni. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovinsi.
Nzvimbo yemarange inonzi ichiri yakaberekera ingwe vanhu vachikorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amairita Makarau, vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari. ZEC iri kutanga kunyoresa vanhu zvakasimba kutanga nemusi wechipiri svondo rinouya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo nezvekunyoresa.
Vakasununguka kuenda kumasenda edanga achiedzwa kare. Vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mungadai muri mudunhu mavo, mungadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese, chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Saka hakuna zvekuti ndiri kumirira kuwadhi kwangu kwachiundura ndonyoresa ikoko, chero kwasvika vanhu vezeki ndokwanisa kunyoresa.
Chero kana kudai ukange waenda kunhamo ukasvika kunzi kwaitika nhamo mapedza zvamanga muchiita ukaona kune vanhu vari kunyoresa, unogona kungonyoresa ikoko. Asi isu tiri kufamba zvakare kuenda kuvanhu nekuti kune vamwe vaye vasingakwanisi kufamba, vanoti kuda hatina mari dzemabhazi, vanoti kuda hatine mabasa atiri kuita tiri panzvimbo idzodzo. Ivavo ndo vatiri kuti mirai henyu tiri kuuya ikoko. Asi kune avo vanenge vangosangana nevanhu vedu vachinyoresa chero ndepapi, chero idunhu ripi, ngavasununguke kunyoresa.
Saka tichitarisawo nyaya yedzidziso iyi, vamwe vanga vachiti havasi kunyatsonzwa nezveshoko irori kunyanya kumaruzevha uku. Zvii zvamuri kuita zvinenge zvasiyana nezvamava muchiita nguva isei kuti sezvo mishina yapo kudai mukwanise kunge muchiendesa shoko kumunhu wese?
Iye zvino taakutumira vanhu vari kuenda muruwa rega rega vanenge vachitofamba pamisuo kuda vachataura nemasabhu kuti ndiunganidzirei vanhu venyu, kuda vachasvika pane vanhu vanenge vari pachita cheruwa dzano kana papi, vachingotaura nemunhu chero wavawana. Hatichaita zvekutaura tiri kuno kuHarare zvataa tichiita zvekutaura pamaredhiyo nepamatelevhizheni nemumanyuspepa. Iye zvino taakutotumira vanhu vanonotaura nevanhu mumaruwa iwayo.
Totarisawo nyaya yekuti vamwe kana kuti vanyoresa kaviri, mukanyatsojekesa here? Ndo pamwe pasiri kunyatsonzwiswa nevanhu kuti munozoita sei kana dura renyu ragadziriswa zvinhu zvese zvapo, mishina yapo, vamwe vanogona kuda kuita musarinya voda kunyoresa kaviri, munozozvibata sei?
Kana mazita evanhu vese auya kubva kumatunhu kwese patiri kuendesa vanhu ivava vari kunonyoresa, kuchauya mazita avo, kuchauya mifananidzo yavo, kuchauya mafingerprints avo. Ndo patinozozvisa mune rimwe dura rechipiri. Dura rechipiri ranengati ndo rinotiudza kuti aya mafingerprints aya anyoreswa makairi kana katatu, mazita acho anyoreswa ndeaya. Achiita ripoti iyoyo process yatinoti yatingati yeduplication. Izvi zvinoitwa kana tichinge tangounganidza, tofanga kutanga taunganidza mazita ese evanhu, tafunganidza mafingerprints ese atatora nemifananidzo ese atatora kuti process iyoyo itange.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZEC, Amairita Makarau, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Dr. Ignatius Chombo vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
munhu wese akutanga kunyoresa patsva. Kota registration yakudhara yakaskrepa nezvege yakuda kuti munhu wese akunyoresa patsva. Kuti vanhu vaya vakanga vakasa vaya vavatoziva kuti havachanyoresa. Va18 oye zvinova kukwalifaya vaakunyoresa. Saka isu sebato tiriita tiri kusurudzira vanhu vedu kuti vaende kumavarious polling stations avo vanonyoreswa sekuvhota savhota kuitira kuti vaexercise kodzero yavo ine democratic state of Zimbabwe yekuti vavhote kusarudza mutungamiri avanoda saMP, satitela, sapresident gore rinouya kana sarudzo yaakuitwa. Tisiwo sepati tiri busy kufamba kumaprovinces tichishambadza shoko iroro. Ende ndiri kufara zvikuru kuti respondi iri kuitwa nevanhu vedu yakanaka.
Vechidiki vanenge vanomboitawo dambudziko rekuti havadi kuenda kunonyoresa kuvhota. Muri kuudzawo kuti kudii vechidiki vanotsigira bato reZANU-PF?
Vechidiki ndo vakatoita marali 8 kwasara 2 emaharare nekuruwayo vachitsigira zvikuru kuti ngavaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sezvo variwo vazhinji papopuresheni yedu vakwanise kuita kunovhota. Ende vazhinji kavaunoziva kuti muno education yedu iri pamusoro, vazhinji vacho vanoziva kuti ikodzero yavo to exercise their democratic right to vote.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF, Dr. Ignatius Chombo, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti richaisa vanhu vachabatsira nekuisa macommissioner of votes munzvimbo dzichange dzichinyoresa vanhu kuvhota kuitira kurerutsira vanhu vachenge vachida kunyoresa kuvhota ava. Mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti bato ravo rizere nemagweta anokwanisa kubatsira vanenge vachida kuwana magwaro aya. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebato ravanhu takagadzirira nyaya iyoyo yamacommissioners of votes. Takaona kuti tina magweta edu vakawanda vari mumastructures emisangano nzvimbo dzose dzakasiyana-siyana dzeZimbabwe. Vatori izvozvi on the alert kuti vagare vari pastandby kana panodiwa kuti pave nemacommissioners of votes vavepo. Sokudziva kwakozve Jonga, mamembers of parliament edu vanenge vane masimba iwo okuita macommissioners of votes varizve pastandby kunge vari panzvimbo idzodzo dzinonge dzichinyoresa vanhu kuti vave vanozokwanisa kuvhota. Saka tine yatinga kuti muchirungu macontingency measures atakaisa atakagadzirira kuti pasaita dambudziko rokunzi kwashayikwa commissioner of votes. Saka vanhu havachakwanisa kuti vazonyoresa, izvo haatakagadzirira.
Pazoita dambudziko here vaGutu rekunge Zeke kuti hamuna kunge makliwa kana kupuwa mvumo yekuita izvozvo panzvimbo dzino dzichinyoresera vanhu?
Apo hapana dambudziko. Ndoda kutopa mufananidzo wezvandakaita ini mbune. Pakatanga nyaya yokurejesta iyi ndinorangarira masvondo maviri matatu apfuura. Ndakatoendawo kumbare ndikawana pane dambudziko rokuti commissioner of votes anga aripo wezeki wakanga anzi hambobuda kuda anotsvaga here chokudya. Zvino wanga tononoka kudzoka. Vanhu vakati todii? Ndikati ini ndauya ndine chidhindo changu ndinotofamba nacho chokudhinda chacommissioner of votes. Ndobva ndatopuwawo chair pachigaro chokugara nedesk. Ndikati tanga chiita basa rokommissioner of votes. Hazvina kumbonetsa. Saka handioni kuti zvinganetsa ino kune mamatunhu. Vose vaya vari macommissioner of votes ngaangogara vakagadzirira kana vane zvitambi zvavo. Achitambi ngachitofambiwa nacho chiri muhomwe kunge chitupa. Kungoitira kuti paunenge uchidiwa kuti ucommissione madocuments unowanika wakagadzirira for president yako. Ndo zvinhu zviviri zvazvo zvinokosha zvekuti tive nazvo patinoenda kunoregister kuvhota.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambi rwegwinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kukurudzira vechidiki kuti please ngati ndiye tino register. It's better kuno register kana wazovota oza kuti uri kuvhotera wakananga papa.
Mangwana musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezvenyaya yekunyoresa kuvhota. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro negurukota rezvemaindustry vaMike Bima nezvekumboshayikwa kwezvinhu nekudhura kwazvo muzvitoro.
Nyaya dzepanic buying ndodzakosa kuti vamwe vawane wade kuita profit here from the confusion. But the issue is how did the confusion come about? Confusion came about because of nyaya yekuabusa social media. When a message is sent, yongonzi zvinhu mangwana zvichadhura, vanzwa kuti mangwana zvinhu zvinenge zvisipo, voti regai ndinotsvaga ndiwane zvokuraramisa mhuri yangu. In so doing, maita panic buying. In that panic buying, vamwewo vaona demand yakura. And when the demand yakura, vamwe voti this is the time to increase the price, kuti ndiite benefit from that. So the effect ndo yazoisa zvimwe izvi, which was really unnecessary and uncalled for.
Asi kavamwe vemabhizimisi vanenge vangu vachimbochema-chema kuti RBZT iri kunonoka kuti ivape mari yekuti vakwanisewo kutenga zvinhu zvekunze, zvinenge zvichifamba sei apa?
Well, nyaya yeRBZT, nyaya yeForex, nyaya yekuti tatine machallenges eavailability of foreign exchange haizi nyowani. Hazvizi zvinhu zvauya nhasi, zvinhu zvakatanga by introducing. The moment you don't have a current of your own, munoita ma problems associated with what we see in Zimbabwe today. But because when we introduced the multi-current system, unfortunately we didn't have ma controls okuona kuti vanhu tinosenzesa all the currencies. It ended up vanhu tafocusa on the US dollar, which then suffered a lot of pressure, and as a result tichisoshaya kuti tive nema forex requirements kutinetsa. Hence the Reserve Bank had to come up with a policy yokuita prioritize mapiro avaita forex, and my raw materials was one of those. But of course in a shortage area zvireve kuti mese muchaiwana at the time yamunoda neuwandu or the quantities that you want. So of course there were those challenges, but they were working flat out to avoid that, and the facility yavanga vava kuto introduce before these issues came up, facility yokubatira kuti yokuincrease the availability of that forex in terms of the much needed mafunds iwawo for producers. So it's unfortunate that these messages that came earlier, yes, as I said, my challenges anga ariko, but anga asipo to really send my waves atangata kuona. It's something which actually is worked out. And also the private sector itself, a month ago, been coming to government to thank government for the policies that I own out. It's very pro business despite my unfavorable conditions. As you know, we still have sanctions from America, where we still have the data in place, which again limits support the private sector in terms of lines of credit being available and being is reasonably priced. So despite all that, we still continue to find ways yokubatsira private sector yedu.
Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumhondi. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovince. Saka vasvika kwamarange vari kushanda sekunge mauto ekune imwe nyika ari kuita utsinyi kune vanhu vavasina ukama navo. Vanhu vasina vavanozivana navo havana dzinza kana ukama nevanhu vekwamarange. Saka utsinyi huri kuitwa nemagadzi eZCDC huri kushungurudza community yekwamarange. Totarisawo nyaya yedevelopment, hakuna chiriko chinoonesa kuti inzvimbo yakabirwa more than $15 billion over the past 5 years. Migwagwa yeko haifambike. Zvitoro zviriko pazvanga zvingori kuma1970s ndozvazvingori nasuno. Nezvikoro vana vari kungofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Saka Marange inoita senzvimbo iri muhutapwa, sekunge kune yatingati muchirungu an occupation force. It's not like it's our government iri kuchengetedza zviwanikwa. Inoita sekuti ihurumende yekune imwe nyika yakanotapa imwe nyika inguripo kumora upfumi hweko ichidzorera kunyika yayo. Otherwise, dai Marange yanga iri part of Zimbabwe, Chris Mushowe angadai asina kugadzira tara inogumira pamba pake. Taidawo kuona tara inopinda kuri kucherwa madiamonds ikoko, kwana Mukwada, kwana Chipindirwi, kwana Chiyadzwa. Taida kuonawo migwagwa yekutiwo vanhu veku vanofamba zvakanaka. Asi vamushowe nekuti ivo ndivo vega munhu anokosha munzvimbo yeMarange. Road yavakasusundidzira kuti igadzirwe vakati ngaisvike pamba pavo ndopa yakagumira ipapo.
Saka hurumende iri kutiwo kudi vamagumu rikumbotaurawo here navo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhuko?
Urongwa huripo iko zvino ndehwekuti tiende Human Rights Commission. Human Rights Commission ndo yatinotenda kuti ikazvinzwa inotirimuka. Otherwise vanhu kana muchiti hurumende tinenge tichitonetseka kuti tiri kurevei nekuti mapurisa ndiwo anofanira kunge ari kuchengetedza vanhu, asi variwo part of the problem kwachiyadzwa ikoko. Mauto edu ndiwo anofanira kunge achiprotekta nyika, asiwo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kwachiyadzwa. Magadzi ezcdc vari kuita sekunge vatori pamusoro pemauto nemapurisa. Saka tinobva tashayiwa kuti kwatingaende kunoripota kuany ministry of in government, iministry ipi. Saka tiri kuti tiri kugadzirisa gwaro rekuendesa kuhuman rights commission kuti vaite ongororo yevanhu vakafira kwachiyadzwa nevanhu vari kunzi vakarohwa kuti ichokwadi here. Kana chiri chokwadi, vanhu ivo vanofanira kuti vasungwe. Asi ongororo yatakaita last week, maartisanal miner ari kwachiyadzwa vanotoziva mazita emamwe masecurity guards vari kuita basa rekupfuura vachiuraya vanhu.
Mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yatinokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa nhasi naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Zwai vateereri ine ndoitwa Pastor Evelyn Tembo, ndiri base school nuku New York. Tichitarisa situation, zvinhu zviri kuitika kumba. Ndingati ikonomi yedu, zvose zviri kubata vanhu kumba. To a certain extent zviri kuti affecta even isusu tiri kuno kudiaspora. Even though tisiri kugarako, tinofila maeffects acho nekuti vazhinji vedu, baba namai, vanin'ina, hanzvadzi, vanasekuru, vanambuya, vese vari kumba. And pese paunoreceive message pa WhatsApp, pese paunotambira phone, vanhu vari kungochema nenyaya yemari. And chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti even watumira mari yacho, wamhanya mhanya wotsvaga mari, access yacho kumba inonetsa zvekare kuti vanhu vakwanise kuita access. Tinototenda Mwari kuti thank God mazuva ano number of places dzawedzerwa, vaakuita zvekuswipa. Otherwise itori challenge huru. Chokutangotanga kufunga kuti kuvaivaya vanotengesa pamusika vasina mameshini acho ekuswipe. Saka vanotengerwa nani? Ende vanotenga vacho mari yacho vanoiwana kupi? Saka vanorarama sei? Vanozvifambisa sei? Ichallenge chaiyo inotonetsa. Ende ndichitarisa upenyu hwemadzimai, kana munhu zvaizvozvi uri mumba uri munhu wechidzimai, vada kutarisa kuti nhasi mumba macho muchadyiwei. Vana vanenge vakatarisa kune iwe mai kuti saka mumba muri kubikwei. Vana kana vane nzara vanouya kuna mai, saka tinodyei. Ndingati burden yekushayikwa kwemari, yekunetsa kwekuri kuita even kuiwana mari yacho kuZimbabwe, I think kuri kunyanyobata bata madzimai ndimai zvakanyanyisa anomhanya mhanya kunotsvaka kuti saka muriwo nhasi kuri kudyiwei ndimai pamwe mune dzimwe dziva baba une frustration vanongozoendawo vozodzoka mheno pakati peusiku but kuti mbamadyiwei iwewe mai ndiwe unenge wakatarisana nevana saka ndingati challenge iyi yemari iri kubva iri kutoafecta tese because even if watumira mari yacho vanhu ava havana access yacho saka again zvinodzoka kwatiri isusu tiri kuno nemi muri kumba ndikati challenge yacho takangofanana
saka munokurudzirei kune avo varinge vachiuya kudiaspora mabasa acho haubva wangosvika uchiva manager vanofanirwa kutarisirei kana vachiuya kuno diaspora
Very fortunate vanopiwa ma workers visa kwavanoenda but I can tell you majority of isus mazimbabweans vamwe tiri mudiaspora unongoenda woirise visit ubva watochonerako wakutoti ndingadzokere kunodii saka challenge ndeyekuti wauya uri pavisa ende visa racho rozoexpire apa una mapepa kusurvivor kunoita vakawanda izi unenge wakutongobatabatawo mudzimba anoo kuuk vazhinji vanoita home care kuchikuti unochengeta vanhu mudzimba and so forth because at least ikoko kukazhinji havabvunzi zvakawanda munoomo vakawanda vanoita mamaids unongonoshandira umwe munhu haakubvunze mapepa haakuiti sei but upenyu hwakaoma because number one ndobasa regera unokwanisa kuita chechipiri because hausisina visa kuenda kumba kwacho hauchakwanisa kudzokera mai vakafa baba vakafa hanzvadzi munhu ari very close kwauri akafa you can't go home and it's very depressing because unofirwa haukwanisa kuenda unochema hama yako and vazhinji vacho vari munomo haana kana mumwe munhu akangouyawo maybe ne akashanyira hama one but hama iyoyo cannot keep you forever pamwe iyo atori nemachallenges ake pamwe mungori two hakuna anybody else for that moral support zvese zviri kuitika muupenyu wako you are facing those things by yourself ini ndinototenda mwari kuti for instance I see the benefits of group ratakatanga isusu kuno kunew york remazimbabweans where we meet every sunday masikati it has sort of encouraged zvezve munhu akafirwa tinongoendawo kumba kwake tinochema naye because I can tell you imagine wafirwa namai vako ungori mukarumu kako uri wega that's the challenge of being in the diaspora the loneliness is a reality nyaya yekuti hauna machoice akawanda you are so limited until maybe and unotoziva kuti ndikatora mabhegi angu ndikaenda kumba whether ndimai vangu chaivo vashaya that's it hanchadzoka dhoo racho ratovhara saka unoona munhu ari vanhu vanongoshingirira in that tough and lonely life
tinotenda Praxidis Jeremiah achitaurapo naPastor Evelyn Tembo iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezvakabuda kumusangano wemazuva maviri wakaitwa muguta reBulawayo weZimbabwe Alternative Mining Indaba kana kuti musangano une chekuita nezviwanikwa zvikuru pachitariswa zvicherwa muhurukuro yedu tabata vamutuso Dliwayo vanove mukuru weZimbabwe Environmental Law Association rinove rimwe remasangano aitungamira mukurongwa kwemusangano weZimbabwe Alternative Mining Indaba.
Zimbabwe Alternative Mining Indaba inzvimbo yekuti mastakeholders ane chekuita nekucherwa kwezviwanikwa anga achisangana achitaurirana kuti what are some of my problems kana kuti machallenges ari muthat sector and kuti tingashanda sei tese kuti tigadzirise machallenges iwawo. Tinoziva kuti kana mukucherwa kwezviwanikwa kune mastakeholders akawanda anosanganisa government anosanganisa macommunities anosanganisa business nemasociety organization saka ndozvatinenge tichitaura naizvo kuti zvinongonetsa kurwa kwezviwanikwa zvii and tinotarirwa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzirise machallenges arimo tinotiwa kuti the mining sector contributes to economic development
totarisawo munogara vanhu kana macommunity muri kucherwa zviwanikwa izvozvi tinoona vakawanda vachichema vachiti vanosiyiwa vasina cheuwiri dambudziko rakadai riri kubatwawo sei
ndizvo chaizvo vari kuchema chema and ndosaka takazocreata that platform nekuti vanga vasina platform yekuti vaite air maconzenzi avo nekuchema chema kwavanawo Saka isi ratiki taura pana ndeze kuti chii chiri kuita kuti zvidaro, and one of the biggest problems yatinoona mitemo yedu iripo, the legal and policy framework. How do we reform the Mines and Minerals Act, 3 years the Mines and Minerals Amendment Bill? Kuti tigadzirise kuti kana vanhu vachisvika kumaina vakontakte macommunities, kana vapedza kumaina vaite rehabilitate vanenge vamaina, and also making sure kuti marights emacommunities azanenge achiiserwa zviwanikwa anenge achiremekedzwa, atinoti maenvironmental, economic, social and cultural rights. So tinoona kuti mutemo is very important, the politics is very important, kuti tinge tichigadzisa matambudziko iwawo aosanganisa nemacommunities.
Kouyawo vanochera zvicherwa izvi, vanhuwo zvavo. Vazhinji vanofunga kuti vanobatirirwa pavanenge vakuzotengesa zvicherwa zvavo, sezvo vachinge vachichera vasina maresinesi nezvimwe zvakadaro. Pane zvamuri kuitawo here zvinobatsirawo vanhu ivo?
Tikatarisa zvinozimainzi minerals mapizma minor haacherecherwi, saka mareforms ari kuitwa through the Mines and Minerals Amendment Bill ngaacherecherwe kuti kune mapizma minors, nekuti nekuoma kwakaita zvinhu upenyu mabaka ari kuwanika. Pizma minors is now a viable source of livelihood. Tiri kunzi about 2 million are indirectly involved in artisanal mining. Efekti yakatokura chaizvo ndosatiri kuti mapolicymakers vedu kuhurumende yedu vacherechedzeiwo, saka vanenge vachichera vanga vane malaisensi ndozvakazodirwa nemamizimeni kana vaakutengesa zvicherwa zvavo. Saka ndosati kuti mutemo vava vacherechedzewo kuti vanhu vari munyika vavo vari kutsvaga vatouwira vasiba.
Rimwe bandiko rinonyanyowanikwa mukucherwa kwezvicherwa umu vadliwayo ibandiko remadzimai kana vanhukadzi, vane zvavari kuwanawo here?
Kufokasana atinoti gender and extractive, kuti ivo vatarisewo kuti marais avo akamira sei nemining, anoafektwa sei, anodzomerwa sei, vachizoitawo come up nemasolutions avo anozopindawo mudeclaration kuti isuwo vakadzi ndo zvatinoona, ndo zvinyuto zvatinazvo
zvii zvamungatarisawo pamitemo inochengetedza zviwanikwa.
Isu seZimbabwe Environmental Law Association takatotema researches atakakarisa kuti zviini zviri kukanganisa kuti mining sector isaperforma sekutarisira kwatinoita. Saka zvakawanda zvatakaona kuti one, access to information haina, macommunity nemastakeholders mama anotometeka kuti azive kuti marais edu ari kuafektwa sei, makondakasainwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadliwayo nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kuna vamutuso Dliwayo, vana veexecutive director wesangano reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kudunhu kwavanenge vari. Nzvimbo yeMarange inonzi yaberekera ingwe vanhu vachityorerwa kodzero dzavo. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nava Morgan Tsvangirai Mangwana vachitaura nezvesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vateereri musakanganwe kuti kana muchida kuteerera chirongwa chedu ichi, munokwanisa kuenda paFacebook pavoashona.com. Munokwanisawo kutinzwa paWhatsApp, munokwanisa kutitumirawo mamessages ipo paWhatsApp. Kana muchidawo kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Nhasi vateereri, aiwa tabva tasvika kwamvura yachika makumbo. Tokusiyai muina mukoma Christopher Gande munhau dzeIsindebele. Tosangana zvakare mangwana. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.